Corretelo din 18 kurucha tubutari siran dice buti se diaspora tipi woko zero de de vota diaspora vote is very high on our agenda. Tinoona kuti se maZimbabwe zvari kunzwe nyika mari dzatinotumira dziya dzanonzi remittances ndo angari kubata nyika kutodarika foreign direct investment inenge ichipinzwa munyika nemainvestors. Saka kana sevana veZimbabwe vari kunze tiri kuita contribute to our economy at that level, tiri kukumbirawo kuti hurumende yavamunangagwa inzwisise kuti kodzero dzedu sevana veZimbabwe vanodarika 4 million hadzingazvanyirirwe. Saka tiri kutarisira kuti diaspora vote sezvo iri mubumbiro remutemo, iri mumuconstitution, kana shungu dzavo dziri dzekuti vave hurumende inotedzera bumbiro remutemo, vanofanira kuziva kuti pakuvhota kwa2018 tinofanira kunge tine kodzero dzedu.
Takambonzwawo vamunangagwa vachinge vakati vachatevedzera bumbiro remutemo, hazvingataridzi here kuti vachakukoshesai vakakupai mukana wekuvhota?
Vajonga kandemire pane kutaura kunonzi iko tinotenda zano dzaswera nebenzi. Tinozotenda kana tinge tapiwa kodzero dzedu. Kutaura kwavamunangagwa pari zvino kungori kutaura. Vataura zvakawanda, asi tiri kuti isusu takatarisa ende tine tarisiro yekuti vachaita semutauriro wavo. Tinofara kuti vari kutombozvitaura. That is step number one. At least mentioning it is the first solid step. So tisharamba takatarisira kuti tione vamunangagwa vaita sekutaura kwavari kuita. We are going to hold his leadership and his government to account for his promises.
Imiwo sevana vari kunze kwenyika, munoona paine mukana here wakasununguka kana kuti wakakura wekuti munge muchishanda pamwe chete nehurumende itsvai muna 2018?
Isusu vakandemiri chinangwa chedu ndechekuti tishande nehurumende kana hurumende iyoyo iri kuratidza kuti iripo pakuvandudza upenyu hwevana veZimbabwe. Kuuya kwakaita vamunangagwa vachitora masimba, tarisiro yedu ndeyekuti vachachinja matongerwo anga achiitwa nyika yedu kubva kune anga ari mukuru wavo waMugabe. Asi kabhineti yavo yavakapinza nehurumende yavo inoratidza kuti ingori hurumende ine vanhu vamwe chete ivavo vanga vaine mitemo yanga ichidzvanyirira vanhu vedu. Kana vamunangagwa vachiratidza kuti vachange vachikoshesa mahuman rights, vachiita zvinoita kuti nyika yedu ienderere mberi, tinovasapota. Ende tinovatotaura kana nazomira pachena kuti kana mutungamiri wenyika asvika achirespekta kodzero dzevanhu muZimbabwe, achiita zvinoita kuti nyika yedu ienderere mberi, hapana chingatitadzise kuti tivasapota. Ndo zvatiri kuda isusu. Tatiri vanhu Zimbabwe kuti nyika yedu ive yakanaka, vanhu vedu vabude kubva mumatambudziko avainawo. Wedza zvauya navamunangagwa kuti zvauya nani, izvozvo hazvina basa. Tinoda kuti tizive kuti vachaunza here mabasa, vachabata here kodzero dzevanhu, vachachinja here mafambisirwo anga achiitwa nyaya dzeminda, vachatorera here vanhu vezanu PF vakapiwa minda vasiri kugona kurima.